Mumwe mupepeti mukuru wekambani yeZim Papers William Chikoto audza musangano uyu kuti kambani yake yakagadzirira sarudzo idzi pane zvese asi mukuru anoona nezvedivi remaradio kuZBC Robson Mandu ati kunyange hazvo vari kugadzirira sarudzo idzi havana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo panguva yesarudzo.
Dambudziko riri pazvinhu zvokushandisa, tinoda motikari, mari nezvimwe zvakawanda kuti tikwanise kukava maelection.
ZBC inosungirwa nomutemo kuti ipe mukana wakafanana kumapato ese zvematongerwo enyika, uye Mhandu ati vakazvipira kuita izvi asi vanoda rutsigiro kubva kune veruzhinji, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nehurumende. Imwe nhengo yebhod resangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association of Zimbabwe Leopold Munende ati zvisinei nezviri kuitwa nemakambani, anoona sekuti vatori venhau pachavo havasati vagadzirira.
Mari dzavari kuhora hadzienderani nebasa riripo mberu.
Asi nhengo yebhod remisa Zimbabwe vaChris Chinaka vati masangano anomirira vatapi venhau ari kuita gadziriro idzi kunyange hazvo vatori venhau vaine zvichemo.
Kuita maworkshop chechipiri ndechekuti kutarisa nyaya dzesafety and security, chishanda nemapurisa, chishanda nemapato evematongerwo enyika. Chechitatu uye chakakosha chetiri kuita ndechekuti isi tiri kuti vatori venhau tionai kuti panguva dzesarudzo ndimunenge makatariswa nenyika yose nepasi rose.
Panyaya yekuti ZBC haina zvikwanisiro, vachinaka vati dai zvaibvira hurumende yabatsira kambani ine mari, nekuti ndiyo kambani inomirira vanhu vese munyika.
Ndinofunga kuti vakaisa mwoyo wavo pazvichema izvi. Chichemo chinokwanisa kugadziriswa kuti tichibise ichocho vanotishandira kuZBC vasawana mukana kana itingati excuse yekuti hatisi kukwanisa izvi nekuti tingozotarisana nenyaya yeprofessionalism.
Izvi zvatsigirwa nenhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko, zvakare vari mumiriri weparamende vaShakespeare hamauswa veTCCC avo vatiwo hurumende pachayo haisati yagadzirira sarudzo idzi nekuti pachine mitemo inoomesera vatori venhau panguva yesarudzo.
Kune electoral amendment bill riri muparliament harisati rapedziswa, ndo richagara zvakare daro reparliament kuti rione kuti mamwe maprovisions arimo anoita kuti vatori venhau vatore zvakasununguka agadziriswa.
Asi vachitaurawo pamusangano uyu, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kumashoko vaKindness Paradza vati nyaya dzinoonesa vatori venhau pasarudzo dziri kugadziriswa nekuvandudzwa kuri kuitwa mutemo wesarudzo muparamende pari zvino.
Saka iyoyo nyaya iyoyo tiri kuigadzirisa nemutemo watiri kugadzira kuparamendi inonzi amendment yeElectoral Act kuti tione kuti ichocho chinhu ichocho tachibvisa, nekuti majournalist haasi maobservers, majournalist anenge achiita basa ravo. Saka toda majournalist anga achinetseka kuti vane inonzi double accreditation, saka toda kuibvisa iyoyo.
Vatiwo vatori venhau vanofanira kusiyana nekatsika kukuenda pese pese nepavasina kukokwa vachiti havasi pamusoro pemutemo.
Majournalists ngarege kuenda kwavasina kukokwa, vanoenda kwavanenge vakokwa, ende ngavarege kupinda pavanzi vasingabvumidzwe kupinda, nekuti muchirungu tinoti they are not above the law. Saka basa ravo ngavaite basa ravo zviri pamutemo.
Izvi zvatsigirwa nemutauro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati zvakakosha kuti vatori venhau vatevedze mutemo kana vachiita basa ravo.
We serve one constituency, which is the people of Zimbabwe. Media mchita basereni, police mchita basereni, tango ziwa hizo zvinofa.
Mumwe mukuru muZimbabwe Media Commission vaAcademy Chinamora vati kunyange hazvo paine matambudziko akawanda akaita sekushaya zvikwanisiro, vanoona sekuti vatori venhau vakaita gadziriro yakanaka yekunyora pamusoro pesarudzo gore rino. VaChinamora vatiwo kubvira pakaitwa sarudzo dza2013 kusvika pari zvino pave nemaredhiyo, materevhizheni nemapepanhau epadandemutande akawanda zvekuti mapato ese achapinda musarudzo achawana mukana wekuzvishambadza kana kutaura nyaya dzawo. Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende pamwe nemakanzuru muna Nyamabvuvhu, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vatara zuva resarudzo idzi. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nemapato anopikisa vanoti mitemo yakaita seData Protection Act inombunyikidza mashandiro evatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.